Mumanyora tsamba kuzek va Israel Jacob Nyandoro vanoti havasi nhengo yebato rezanu PF uye zviri kuita zanu PF zvekuudza vanhu vachiti vakadzingwa mubato iri manyepo. Vanyandoro avo vanoti mwana wemuchakabvu George Nyandoro mumwe weavo vakavamba bato rezanu PF vanoti havana kadzi rebato rezanu PF uye havana kana kukwidza musarudzo dzekutsvaka achamirira zanu PF.
Handina membership card handina contribution yandakaita kuzanu PF. Zvinova zvinondikashamadza ndichinzi I've been expelled. Expelled why? Because I've never been their member. Asi apa vakutonditanisha kumasupporters angu kuti I'm now in bad standing. Kuti masupporters anga akufunga kuti I even applied for kuti ndive primaries. Handinamboisa CV yangu ini.
Vanyandoro vanoti vanyorera Zeki kuti imanikidze bato rezanu PF kuti rijekese kuti havasi nhengo yavo sezvavari kufamba vachitaura uye kuti vari kutyora mutemo une chekuita nesarudzo wekunyepera munhu nedonzo rekusvibisa chimiro chemunhu kune vamwe vanhu.
Atonditanisha ende yandiisa in band standing nemasupporters yangu nekuta breach electoral code ramunhu nhema handigabhi gabhi pandakamira ndakamira ndega naJehovha.
Mutsamba yavanyora kuzek vanyandoro vanoti zanu PF iri kutyora mutemo wesarudzo nekutaura zvemanyepo pamwe nekusvibisa chimiro chemunhu. Vanyandoro vayeuchidza Zek kuti vari kuzvimiririra musarudzo yeparamende muchinoi vasina bato ravakarerekera kana kumirira. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa utungamiri hwezanu PF muchinoi. Mune imwewo nyaya, vamwe vanhu vari kushaya mazita avo mumagwaro ane mazita evanhu vakanyoresa kuvhota. Vari kukwikwidza vakamirira MDC Alliance muchinoi muward 11 vatendai Musonza vanoti ajendi wavo vatendai muchochoma havasi mugwaro revavhoti kunyange vaine gwaro rinoratidza kuti vakanyoresa. Vamusonza vanoti vaudzwa neZek kuti vanyore tsamba vachitsanangura dambudziko ravo sezvo vari ivo vanga vapiwa gwaro iri semumwe wevari kukwikwidza. Asi vamusonza vanoti kushayikwa kwemazita evanhu vane umbo hwekuti vakanyoresa hazvipe chimiro chakanaka musarudzo dzichaitwa kupera kwemwedzi uno.
Zvino pachimiro chiya chakaipa takata maringe nesarudzo dziri kuitwa nekuti munhu akanyoresa kuti anga ari mugwaro revanhu vachavhota asi zita rake harimo muvoters roll ratakapuwa rinove ndoratiri kushanda naro. Ndo zvatoita kuti ndinyanye kumhanya mhanya umbowo hwekuti akarejista tinawo ndo slip yatinaye yekuti akarejista kuvhota ende anofanirwa kunge ari umwe vanenge vakandimiririra kuvupa papolling station iyoyo.
Mukuru weZek mudunhu reMashonaland West vaAusten Rovu vati havana mhinduro pane zvino sezvo vachifanira kutanga vaongorora kuti chii chakaitika vasati vataura nevatori venhau. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Apa Chiguriwa.